Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akananga vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 24, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yomanikidza varayiridzi kuti varatidzire kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vehurumende zvibviswe mangwana ichiti
dai nyika yenyu isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dzeanti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe ma-sanctions akatidzorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo.
Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti izvi hazvina maturo ose nekuti
tikuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoramba zvichiuyiswa. Musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19, musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanzi musangano waTeachers for ED. Apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvekurwisana nemasanchini.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chopona nepasaka reshumba mumutambo wecricket neSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mugungano reSADC dzakatarisirwa kubatana neZimbabwe mangwana dzichikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende yeZANU-PF zvibviswe. Asi mamwe masangano evarayiridzi munyika anoti haasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuti aite zvirongwa zvakanangana nekucherechedza zuva iri achiti izvi zvinokanganisa vana vari kunyora bvunzo. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Mutauri webazi redzidzo vataungana ndoro vati varayiridzi nevadzidzi mangwana vanofanira kuita zvirongwa zvekucherechedza zuva rakatarwa neSADC rekukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vakuru vehurumende nenyika dzekumavirira.
Idai nyika yenyu isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira nyaya dzeanti-sanctions nekuti isusu senyika yeZimbabwe ma-sanctions akatidzorera makuru kumashure chaizvo zvikuru chaizvo. Saka ukaona paine munhu anozviti ndewe muno muZimbabwe anoti hatinei nezveanti-sanctions day, hai ndoononge munhu anenge akarashika.
Mamwe masangano evarayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe anoti nhengo dzavo dzakaudzwawo mashoko aya nevakuru mubazi redzidzo mumatunhu akasiyana-siyana, asi masangano aya ati haasi kuzoita izvi achiti zvinokanganisa kudzidza kwevana muzvikoro zvikuru sei avo vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level. Mutungamiri weR2s vaobert masaraure vati zviri kurongwa nehurumende izvi zvinodzosera shure nyaya yedzidzo sezvo vana vakamb rasikirwa nenguva yakawanda pakambovharwa zvikoro nekuda kwechirwere checovid-19.
Tikuramba tichishungurudzika nekudisturbwa kudzidza kwevana nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoramba zvichiuyiswa. Musi uno vana vaitadza kudzidza nenyaya yecovid-19, musi uno vana vakatadza kudzidza nenyaya yekunzi kuwanzi musangano waTeachers for ED. Apa tonzwa kuti vana havachatenderwa kudzidza kuti vaite zvekurwisana nemasanctions, asi tikatadza kuti masanctions aya zvirango zveupfumi zviri kupuwa neimwe nyika kana zviriko zvechokwa, imwewo nyika iri kwairi ichiti yatongera imwe nyika zvirango zveupfumi. Tiri kutiwo muno muzimbabwe chero kana america ine foreign policy yayo isusu tine zvatakatadza tinoona kuti pa foreign policy ya america vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu havadi vanhu vanobirira maelection havadi vanhu vanombunyikidza vamwe kana muno hurumende yedu ichida kuramba ichimbunyikidza vamwe ichiramba ichibirira maelections ngaiite izvozvo asi ine plan wo iri internal yekuti vachaita sei kuti upfumi hazvidi kuti vana vaungane vachiimba hazvidi mapoemu zvinoda kuti hurumende inge ine plan an economic plan
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatarisirwawo kutora mashoko mangwana kustate house vachikurudzira kubviswa kwezvirango izvi ukuwo vaimbi vachizotarisirwawo kuita pungwe vachiimba kuchitungwiza aquatic complex vachikurudzirawo kubviswa kwezvirango izvi paurongwa huri kutungamirirwa nebazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vanotungamira nhengo dzezanu pf muparamende vapupuraito garepi vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa sezvo vachiti zviri kukonzera kuti veruzhinji munyika vanhonge svosve nemuromo asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurumende inofanira kuita zvinobatika munyaya dzekucherechedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango izvi zvigobviswa kwete kuswera ichikuma yakakwira pamusoro pegomo isina zvairi kuita
saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe hazvigadziriswe nemuromo chete nekungotaura nekungopenga kuti zvirango ngazvibviswe asi hurumende yezanu pf ngaisandure mabatiro anoita zvizvarwa zvenyika inoi ngaitarise kuipa kwakaita kuponda kubatwa kwezvibharo kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu izvozvo kana zvichinge zvagadziriswa zvinove nyore kuti vana vese vezimbabwe vabatane pamusoro pekuti zvirango zveupfumi ngazvibve
nyika dzekumavirira dzakaita seamerica dzakatemera zimbabwe zvirango zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika america inoti zimbabwe inofanira kucherechedza kodzero dzevanhu uye kunanganisa mitemo nebumbiro remitemo yenyika kana ichida kuti zvirango zvibviswe inoramba kuti zvirango izvi zvakanangana nevanhuwo zvavo munyika asi vanotonga nedemo chete zvirango izvi zvakatemerwa muna 2001 america inoti nyaya yeuori nekutadza kutungamira ndizvo zvapa kuti zimbabwe iite sekunge yakageza negoka munyama kwete zvirango sezvinotaurwa nevatungamiri vehurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
zvichakadaro mutauriri webato rezanu pf vachris mutsvangwa vakurudzirawo kuti zvirango zvibviswe vachiti zviri kukanganisa upfumi ngatinzwei hurukuro yataita navo
hatiri kufara kuti africa yadzokera patakanga tiri kumakore ekuma1960 ne1970 ekuti mumwe wedu akatatapurwa nesu tese muafrica tatatapurwa saka pane nyaya yemasanctions america yatatapurana neafrica inyika hombe inoda hoshamwari muafrica yezokwana nedzimwe nyika dziri dzaakuuya dzichinanzva kuti paukuru ipapo
inyika dzipi dzi vamutsvangwa mungape muenzaniso
ana russia vapo ana turkey varipo ana iran ana china takati wandei nyika dzavaudza kuti pasi pati sandarara saka america yanitodoshamwari dai yambonzwo nzeve dzayo tinopfunga dzevanhu vemuafrica vari kuti nyaya inye masanctions nezimbabwe hatisi kuida zvingabatire zvachose
muromo hauzarirwe nerwizika vamutsvangwa zvii zvamuri kuitawo imimi sehurumende yezanu pf kuona kuti magadzirisa nyaya dzezveupfumi kunyange paine zvirango zvacho
isu vezanu pf chatirikuita ndechekuti masanctions angae akanga ari ekuti mari isapinde muzimbabwe saka mari yekufambisa upfumi yekuvandisa upfumi capital ikashayika munyika vanhu upfumi hwavo hunoramba huri hurombe saka nyika yanobva yadzokera kumashure paimbori nezvana-institutionalization zvaitopamudzira pamasanctions eamerica kuti mari isapinde munyika purezidendi vabvisa zvese izvozvo zvekare vakupa mubayiro wepremium on investment mafunds arikupinda munyika medu izvi ziri kufadza mabhodhroom emakambani mazhinji pasi rino rese nyika dzakasiyana siyana kuti vachitanga kuita dhandemutambi uya muzimbabwe kuti vazoita mainvestment avo iko kunewo kuisa masanctions netsvimbo tsvuku chairo inovaparadza kuti tivake ikonomi yedu nekuuza mari itsva inovandisa upenyu hwevanhu vemuzimbabwe sezvo vakafunda zvachose vane urongwa hwakapiwa namwari hweupfumi husina ani munhu hunoita kuti munhu arwere mafuti arwere muromo
asi kaivo veamerica nevamwe havari kuti munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya yemhirizhonga vachipomera bato renyu rezanu pf
sango rekungogumburika kwenyika yaifunga kuti masanctions aya anotiviga zvino zvakona zvinoyakuhwanda neshisha america ichikuda kutaura kuti mhirizhonga chii kune nyika zhinji dzainofambidzana nadzo dzinoita mumashure pasi panapa pane nyaya dzezvepolitics imugara muno muafrica kamisa hatinyaya dzipoindi because tinodaidzwana nemunhu wese haina yacho ainoita nadzo achiii 20 years nemutemo chaiwo wenyika masanchez asimborera president basinobva mucongress takadzipwa nenzira yekuti takabvutira varungu vechiandosaxon minda ndonyaya ichaito iripo.
Mutauriri webato rezanupf vachris mutsvangwa vari parunhare muharare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano weHuman and People's Rights uri kuitirwa kuGambia pari zvino, uye vari kuchema-chema kuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemitemo vaZiambi-Ziambi nevezanupf vachiti vari kuvandudza mitemo uye munyika mune utongo hwejekerere, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vachangobva kumusangano uri kuitirwa kuGambia wekodzero dzevanhu.
Nyaya yekutanga inyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzeavo vanoshanda vakazvimirira vega nevemapato anopikisana nehurumende, maopposition political parties. So pane issue yewhat we call pachirungu shrinking civic space. Tiri kuona izvozvo pane bhiri riri muparamende reprivate voluntary organization amendment bill, iro riri kuuyisa chitsungo chekuti mabhuka ose anoshanda akazvimirira ega anofanira kuti anyorese, kana achinga anyoresa shanda nemitemo yavanenge vapiwa inochitiwa nehurumende.
Mungape muenzaniso here ipapo vamandinde?
Tiri kuteerera mashoko anonyanya kutaurwa zvikuru nemutungamiri wehurumende nevamwe macabinet minister vanotaura zvikuru nyaya yokuti iyo vepane mango ari kunzi ari kuita humbimbi ndoga ari kushanda zvekuda kupikidzira hurumende, vanofamba vachinonyepa kunze. Zvinova izvo zvatiri kuti uko kungozorana zvinhu zvemanyepo, nekuti chinenge chiripo ndeyekuti tikati kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kusungwa, vanhu vari kunyimwa mabhero, vanhu vari kusungwa dzevanhu vanenge vari vemaopposition political parties. Vanhu veruling party vakakomita the same offences havasi kusungwa, tonzi muri kunyepa. Ati chokwadi chinenge chiri pachena panyaya dzakadaro. Saka pane nyaya dzakafanana neidzozvo, tobotarisa zvakare nyaya dzatinoona dzekuti kana muchienda kusarudzo malike last time we observed kuti maopposition political parties were not being getting sufficient campaign space like campaign rallies aibhanwa vanhu vachisungwa nekusungurudzwa, takaona zvakaitika kukwete zvekuti vanhu vakatopedzisira vachaya. So imwe yenyaya dziri kubuda.
Asi misangano yakadai inoshanda here vamandinde? Nekuti vamwe vanoti vatungamiri vemuAfrica havateedzeri zvinenge zvichitaurwa kumisangano yakadai, kusanganisirawo imo muZimbabwe.
Ukaona kukura kunenge kwakaita delegation yeZimbabwe, inoratidza kuti inoteerera zvikuru zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Iyo chainoedza kuita kuda kuzvichenesa munyaya idzodzi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaGilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari, kunyanya vanenge vachibva kune dzimwe nyika vachienda kumusha pazoro reAfrica Day, kuti vasamhanye kana kunwa doro, sezvo uwandu hwevanhu vari kupinda mutsaona panguva dzezororo huri kuwanda. VaJuru vanoti rimwe dambudziko riri kutarisana nevatyairi kunyanya vemabhazi kumiswa nemakoronyera nekubirwa panguva dzezororo. Ngatidzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Pazoro reAfrica Day sesangana reInternational Cross Border Trade Association tinokurudzira vatyairi vasina kufarisa, vatyairi vasina kunwa zvinodhaka, vatyairi vasina kunwa mvura inoita kuti vanzwe sevakati ngwarei kudarika zvavari. Tinokurudzira vatyairi kuti vakoshese upenyu hwevanofamba navo, vakoshese upenyu hwevana vechikoro, upenyu hweavo vanokrosa mabhodha vachiriritira mhuri dzavo. Zvekaro tinokurudzirawo kuti vari kunze kwenyika vazive kuti pane zvakawanda zvinoitika zvinogona kuvaisa panjodzi. Saka tine chekuvakurudzira vanhu vese ivavo kuti vange vachingongwarirawo uye kungwarira nematsotsi panguva ino. Tichikurudzira zvekare dzehurumende dzeAfrica kuti inguva yekuti vange vachirangarira vana veAfrica vanotambura, vana veAfrica vasina chehuiri, kuti vange vachiisa mitemo inorerutsa kunyanya pakuyambuka mabhodha, munhu achibhadhara juti rinonzwisisika kunyanya munhu achiyambuka bhodha, zvekuti munhu aabvumirwe kuyambuka bhodha asina kana pasipoti sezvinoitwa kunyika dzakaita sangana Europe. Tinge takabata saizvozvo sevane veAfrica.
Tinoona zvakare nyaya iyoyi yekumabhodha yanga iri kunetsa pane vanoita zvekufamba macross border vamunomirira, zvakamira sei pari zvino?
Kumabhodha zvachangomira zvakadaro, asi dambudziko ratinaro pari zvino nderebhodha reGate Bridge rinovera kudhura zvinotyisa, mitengo yakawedzerwa nekuda kwekuvandudzwa rakaitwa. Saka tinoona kuti zvinhu zviri kuzongopedzisira zvaita kuti kuno munhu achashandisa chinhu ndiye anozonyanya kukuvara, nekuti uya apfuura nepabhodha akadhurisirwa anongozowedzera mitengo. Zvakuda zvakuvadza vana veZimbabwe vanenge vachizoshandisa zvinhu zvinenge zvauya kuburikidza necross border trading.
Zvii zvamungakurudzira hurumende panyaya iyi?
Hurumende tinokurudzira kuti ikoshese vanhu kwete kukoshesa mari, nekuti mari inotorwa nehurumende yemitero imari inenge ichifanonge ichibatsira vanhu. Saka kana ichikange yava kutokonzeresa kuti vanhu vatambure, zvakuda izvo kuti hapachisina chehuira, hapachisina chazviri kubatsira kunge vachitora mari kuti vanhu vange vachibatsirikana, zvakuda kuti vava kutotora mari kuti vanhu vatambure.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura naMabulas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuSouth Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezveupfumi kuBritain vaRishi Sunak vave kutarisirwa kutora chigaro chekuva muutungamiri wehurumende yeBritain. Izvi zvinotevera kusiya basa kwakaita amai Liz Truss. VaSunak vane makore 42 ekuberekwa uye ndiye munhu asiri muchena wekutanga kutungamira hurumende yeBritain. Vabereki vavo vakaberekerwa kuKenya nekuTanzania muAfrica, kunyange hazvo vari verudzi rwechiIndia. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru panyaya dzekuferefeta nyaya dzeuori ari chizvarwa chekuPakistan, Ashad Sharif, anonzi akaurayiwa nemapurisa emuKenya pavainge vakavhara mugwagwa kana kuti roadblock. Mapurisa anoti akamupfuura asingazive kuti ndiye mutori wenhau. Mutori wenhau uyu ane vanhu vanomutevera paTwitter vanodarika 2 million, uye ainge aenda kunopotera kuKenya mushure mekutiza kuPakistan nenyaya yekutyisidzirwa nerufu. Pakistan yakurudzira hurumende yeKenya kuti iferefete firo yakaita mutori wenhau uyu. Ukraine iri kuramba zviri kutaurwa neRussia zvekuti iri kuda kushandisa chombo chinoparadza, ichiti iyo Russia ndiyo iri kuda kuita izvi yozonyepera Ukraine. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia ndiyo chete ingakwanisa kushandisa zvombo zvemhando yenyuclear. Makurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muNATO kubva kuBritain, United States neFrance anoti hurukuro yavaita parunare negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vaSergei Shoigu yaburitsa pachena zvavari kutaura zvekuti havafunge kuti Ukraine ichashandisa chombo chinoparadza. Zimbabwe iri pakati penyika mumakore makumi maviri nemashanu adarika ine madzimai akawanda anofa achisununguka kana kuti vachibvisa pamuviri. Kubvisa pamuviri kana upenyu hwemudzimai usiri munjodzi kana kuti asina kubatwa chibharo hakutenderwe munyika. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kurudzira kuti mutemo wekurambidza madzimai kubvisa pamuviri weTermination of Pregnancy Act wa1977 ubviswe nekuti uri kupa kuti madzimai aende kune vanhu vasiri vana mazvikokota kunobvisa nhumbu vachizoguma varasikirwa neupenyu. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Christopher Cairo Zimbizi vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinorwadza kuti vamwe vanobatsira madzimai aya kubvisa nhumbu vashandi vemuzvipatara nemakiriniki.
Unfortunately, vanhu vari kuita backyard abortion, yatinoti illegal abortion. And unfortunately, zviri kuitwa nemachiremba, manesi, student nurse, nevamwe vanhu nje vanozviti vanenge vaine ruzivo rweizvozvi, but vakawanda vacho vanenge vasina ruzivo, and zvinozopedza zvakonzeresa njodzi dzakaita sekuti panoita infection yechibereko inonzi sepsis, inokwanisa kuita kuti chibereko chiore because panenge paine zvinenge zvasarira tisina kunyatsokilinwa, tisina kunyatsosukwa zvakanaka. Munhu anogona kutoshaya nekuda kwesepsis iyoyi. Munhu anogona kubleeda sitereki, anogona kushaya futi nekubleeda ikoko.
Kunyange paine mutemo unorambidza kubviswa kwenhumbu, Dr. Zimbizi vanoti hapana anosungwa akaenda kunorapwa asangana nematambudziko achibvisa nhumbu zvisiri pamutemo, nokuti basa ravana chiremba nderekungorapa vanhu vasingabvunze zvakawanda.
Nhau abortion, kubvisa nhumbu muZimbabwe, hazvitsi pamutemo nekuda kwemutemo unonzi Termination of Pregnancy Act of Zimbabwe, which was enacted in 1977. Hazvitsi pamutemo, and mutemo ukachikorwa iwoyu unotakura mutongo between 5 and 10 years mujere. Hapana option yefine. Asi pane dzimwe nzvimbo anonzi maconditions painobvumidzwa kuti iitwe, that is kana nhumbu isati yapfuura 22 to 24 weeks dzekukura, and inofanira kunge paine mvumo yemachiremba mairi one specialist, ndeyekuti kana kuendera mberi kwenhumbu kuchizoisa upenyu hwamai patsaona, kana kuti munhu kana akaitwa zvekurepwa kana kuti inonzi incest, which is bonde rinoitika between hama nehama, hanzvadzi nehanzvadzi kana kuti baba nemwana.
Mukuru weWomen's Action Group Amai Edna Masiwa vanoti vane chirongwa chokudzidzisa madzimai nezvemutemo iwoyu nekuvakurudzira kuti vasatya kuenda kunorapwa kuzvipatara sezvo upenyu hwavo hwakakosha.
Pari zvino tiri kufamba tichidzidzisa madzimai maererano nezvemutemo wekubva kwepamuviri watinotiwo Termination of Pregnancy Act, nekuvadzidzisa zvakare pamusoro pechirongwa chakaiswa nehurumende chinotarisa kuchengetedzwa kana kuti kurapwa kwemadzimai vanenge vabva pamuviri.
Mukuru weWomen's Coalition Zimbabwe Harare Chapter Amai Charity Mandishona vanoti dambudziko rekubvisa mimba rakakura chose.
Nyaya yenhumbu dziri kuitika zveshuwa, ndofunga pane nyaya iri kutirwadza. Vana vari kufa nekuenda kunobviswa nhumbu idzodzi, even vanhu vakuru vari kufa, vamwe vari kubva vazoya developa makensa vatamba-tamba nechibereko chiye nhumbu ye yazobva zvisina kunatsotsarukana. Saka isu tiri kuti dai kwagadziriswa mutemo wekuti vanhu vakwanise kuti akaita nhumbu anenge achiona kuti akwanise kunoibviswa.
Sangano rinoona nezvekodzero dzemadzimai akazvitakura reGoodmaster rinoti muna 2016 vakadzi vakabvisa pamuviri zvisiri pamutemo vaisvika zviuru makumi matanhatu nematanhatu uye ane mazana masere kana kuti 66,800. Nyaya yekuti madzimai atenderwe kunobvisa nhumbu inounza kusabatana munyika, sezvo vamwe zvikuru vemakereke vanoti kuita izvi kwakangofanana nekuuraya munhu. MuAfrica nyika dzinoita kuti zvive nyore kubvisa nhumbu iCape Verde, South Africa neTunisia. Gakava iri riri kuitikawo muAmerica pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapemidzi.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chapona nepasaka reshumba nhasi mumakwikwi T20 World Cup 2022 kuAustralia mutambo neSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo weZimbabwe neSouth Africa weT20 World Cup wamiswa nemvura. Panguva iyo chikwata chemaChevrons change chave kuratidza kunge chicharohwa. Mutambo uyu wamiswa South Africa yakanda maranzi makumi mashanu nerimwe chete vasina mutambi abuda, uyezve vashandisa maova matatu chete pamapfumbamwe. Zimbabwe iyanga yapedza yakanda maranzi makumi manomwe nemapfumbamwe mumutambo wanonoka kutanga nenyaya yemvura. Kunaya uku kwakonzeresa zvekare kuti varongi vemakundano aya vadzikise maova kubva pamakumi maviri kusvika pamapfumbamwe. Asi mutsigiri wemachevrons muzvare Catherine Muzavazi vari kuramba kuti Zimbabwe yanga ichizorohwa, vachiti mumutambo munoitika zvakawanda.
Zvemutambo izvinombozikanwa here? Hazvina garanti izvi. Zimbabwe yacho zvaingogona kuzoenda nepamwe ikatongowina, isi tingofunga kuti hainongodyiwa nguva dzese.
Wesley Mandevere naMilton Shumba vanga vaita nepese pavanogona kuti Zimbabwe isarohwe mumutambo uyu. Mushure mekurasikirwa naCraig Evin, Scandaraza, Regis Chakabva naShawn Williams kwakandwa maranzi gumi nemapfumbamwe chete, Mandevere amuka chibhebhenenga ndokanda maranzi makumi matatu nemashanu. Shumba azowedzerawo mamwe gumi nemapfumbamwe, Zimbabwe ndokusvika pamaranzi makumi manomwe nemapfumbamwe kwabuda vatambi vashanu. Murairidzi wecricket neRugby Edmond Mtetwa anoti pointi yawanikwa paSouth Africa apa yakakosha mhondo yekubudirira mugungano iri.
Pointi yetawana paSouth Africa pointi yakakosha zvakanaka. Tatanga Super 12 yedu zvine mutsindo zvokuti hatisi kuona chichatitadzisa kutenda kumberi. Zvokuti tikabata ningini Pakistan apo pamberi apo, aiwa zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka.
Zimbabwe ichiri nemitambo nePakistan, Bangladesh, Netherlands neIndia. Mitambo mumwe murairidzi wecricket Leonard Namburo anoti zvikwata zvisina mukurumbira Bangladesh neZimbabwe ndizvo zvingangobudirira. Pamusoro pezvo Namburo anoti Zimbabwe ine chikwata chakabatana chinokwanisa kusvika kure makundano makuru epasi rese aya.
Mukatadza timu yacho iripo izvinezvi ine vana vechidiki vachangopinda kuzotamba mutambo wecricket, then ine experience yaRaza, Shawn Williams naCraig Evin. I think zvichabatsira zvakanaka kuti timu ive inotamba zvakanaka.
Kuti vasvike pachinhano cheSuper 12 ichi, Zimbabwe yakarova Ireland neScotland, ivo ndokurohwa kamwe chete neWest Indies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanopikisa vachipomera ZANU-PF mhosva yekukanganisa kutsvaga rutsigiro murunyararo, asi ZANU-PF ichiti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na8 maniru ano. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende yoshorwa nekumanikidza varayiridzi kuti vanoratidzira nenyaya yezvirango vana vechikoro vachinyora bvunzo. Zimbabwe cricket yoita mangange neSouth Africa mumutambo watambirwa kuAustralia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.